maone rangu ndoona kuti vanhu vanenge vaakushaiwa yatinoti yaconfidence kana kuti chivimbo nezigi. Pazvakatangira ipapo kuti vanhu vanga vasina chivimbo, yes, asi pavakazeta pakazorerudzisa simba nemodharisi 40% paya paya, zvinhu zviviri zvakaitika paya. Chokutanga ndechekuti vanhu vakazoona kuti asi harina kunge riri backed by gold, nokuti gold resimba raro riri kukwira, yazodora sei kudaro. Chito chokutanga. Nechipiri, hurumende yakaramba ichingotaura kuti no, but is gold racho tinaro, asi havasi kuritengesa kuti vachidii, vachisimudzira zigi. Then chekupedzisira, hurumende yacho haisi kutorawo zigi racho. Ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vavimbe nechunhu, iwo vachibika kana uchidya, kana iwo vachibika usingachidyi, vanhu vavimbe. Ndopane nyaya yacho ipapo.
Asi pangaitwe sei kuti vanhu vakwanise kuita chivimbo chekuti mari ikwanise kudzikamawo?
Ndoona kuti vanhu vanenge vasingaisati nyaya yekuvimba nevhiki chete, ipapo ndonga tatopadarika. Vanhu havachatovimbi nevanhu vacho vane vakaiti pazigi vacho, like handifungi kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vanotemba nereserve bank kana kutemba nehurumende iripo yekuti vanorevesa. Hani munozvirangarira kuti paya bond note yaembozi yakabhekiwa, vakuona futi iyonziva yaita sekunzi yakabhekiwa, but vona kaina. Saka vanhu vaakutoti tinovatemba vanhu ivavava kana tichangorasikirwa, nokuti ngatimbotaura zvatiri kuona izvozvi. Wanga ane mari yake iri muzigi, pazvakangonzi yaruza mali pazvakaiva nezere bhengi paya, munhu wakaruza hafu yemari yaanga anayo, kureva kuti upfumi hwanga unawo watoruza half of it. Imagine kuti unombe 4 wofirwa nembiri ipapo ipapo, kuti hadzisensible zvanopesa. Saka zvinorwadza vanhu izvozvo, zvinoita kuti uzovimbazve, zvinonetsa chivimbo kana warasika chivimbo, kuzochibhildazve kuti chidzoke chivimbo ichozvo zvinotora nguva.
Ko chii chiri kupawo kuti mari inge ichidhindwa yakawanda imo mwarabhize tu?
Chenyaya kuti mari dzivo yakawanda ndeyekuti vanoshandisa mari pakuita zvomugwagwa izvozvo, zvakatonaka zvomugwagwa izvozvo nezvimwe zvakawanda wanda, asi mari iyi inofanira kunge ichiita zvinhu zvakadaro imari yayo yekuti yatinoti malong term loans. Saka nokuti hakuna malong term loans anouya kubva kune dzimwe nyika kana kuti hatisi kukwanisa kubata zvakanaka maremitenzi ayo anobva kudiaspora, zvinoreva kuti munhu wega wega akatovaka rodhi unoshandisa chii? Vatoprinda.